Zimbabwe.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, December 6th, 2021. This is Live Talk. I am Keith Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about COVID-19 and the death of human rights lawyer Tewa Mavhinga.
First, a look at COVID-19. In its daily report, the Minister of Health reports that one person died of COVID-19 in Zimbabwe yesterday and 523 tested positive for coronavirus. More than 4,700 people have succumbed to COVID-19 in Zimbabwe since March last year.
The ministry also reports that almost 4 million people have received their first dose of the COVID-19 vaccine in the country and close to 3 million their second dose.
The Omicron variant of COVID-19 has been detected in Zimbabwe, where there are currently 5,468 active COVID-19 cases. Almost 140,000 people have tested positive for COVID-19 since the outbreak of the disease in Zimbabwe last March.
Meanwhile, Zimbabweans are mourning the death of human rights lawyer Tewa Mavhinga, who died at the weekend in South Africa. Relatives have confirmed his death, saying funeral arrangements are being made.
Wangu wadiwa watereri na watariri nasi mchurongwa chedu che live talk chamuno piwa neni Jonga Kandemiri dine mwangu Kips Juve. Chiributa risa neze denda re COVID-19 mu Zimbabwe. Takanzi kwa urumende ichizivisa mutikwane inonze 40 waves kura kutakuti denda ilo razoka rakare rakati simbei. Chiributa risa nyaiwe pamwechete nekuwa ni kwa kwe utachua na we Omicron mu Zimbabwe. Parijino wanu wakawanda warikungo famba famba nyaya yezoro rekrisimus negadziro dziri kuitika zvinove zvimwe zvezvinhu zviri kutyirwa kuti zvichawedzera iyo fourth wave iyo nezuro takanzwa bazi rezveutano richizivisa kuti kwakafa munhu mumwe chete necovid-19 vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana 523 vakawanikwa vaine covid iyoyo covid yauraya vanhu vanodarika 4700 muZimbabwe kubva payatanga. Tichionawo zvakare panyaya yekubayiwa kwenhomba vanhu vangade kusvika 4 million vabayiwa nhomba yekutanga kana kuti mamiriyoni mana asi mamiriyoni matatu ndivo vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa hurumende yakaishatisira kuti pane vanenge vabayiwa mavhaccine maviri kana nhomba mbiri vanofanira kunge vasvika mamiriyoni gumi kana zvikamu makumi matanhatu kubva muzana panopera gore asi vamwe vari kuti runenge rwendo rwakati rebei nekuti mukwidzwa kuti pange pachisvikwa wandu ihwohwo tichitarisa kuti kwabayiwa vanhu 3 miriyoni vabayiwa nhomba yepiri zvinoreva kuti kusvika panopera gore panofanira pabayiwa vamwe 7 miriyoni kana mamiriyoni manomwe ndo zviri kunzi nevamwe mutambo wakati kurei asi tisarasa mbereko nekufirwa zvinogona kuitika izvo zvamunofunga kuti hazviitike pahurukuro yedu tiri kutaurawo zvakare nezvekushaya kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vakashaya nemusi wemugovera vakashayira muSouth Africa ndo imwe nyaya yatiri kuti tinge tichikurukura pane pachirongwa nemumwe wangu Gibbs Dube. Gibbs.
Kunjalo ke tobakanomberi njengokukhuluma kwakho sithi namhlanje sikhangela ke okutshiyeneyo wokuqala esikhangela ngakho khonapha ke kustudio 7 umkhuhlane we-COVID-19 siyakwazi ukuthi kulabantu sibila babulawa ngumkhuhlane lowo kwele Zimbabwe khona manje nxa sikhangela ke uhlangothi lwezempilakahle kuyabika ukuthi kulo muntu oyedwa obulewe i-COVID-19 izolo kwese kusithi ke abayi 523 bahlolwe batholakala beli gciwane le-COVID-19. Nxase sikhangela njalo sisiya phambili sijula siyabona ukuthi uhlangothi lolu luyabika njalo ukuthi ke kulabantu abayi 4710 asebabulawa i-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyaka enye kwese kusithi ke abantu bafika 139,046 abantu asebahlolwa batholakala bele-COVID-19 elizweni kwaphepha abayi 138,868 nasikhangela ke okwamanje kuthiwa ke kulabantu abayi 5,468 okuthiwa ngama-active cases e-COVID-19 bese kubuya ke nxa sikhangela sebejovwe ijekiseni yakuqala bayi 3,874,694 asebejovwe ijekiseni yesibili by 2,884,045. So siyabonti bakona aba pepayo. Kusukusula labanye ke kungani kubathwa lisenzima umkhuhlane lokhu. Uhlangothi lolu luyatshela abantu ukuthi ngcono behlatshwe amajekiseni befake ama-mask baze khonokho kuthiwa ke i-social distancing njalo bageze izandla phela lalabo balama-sanitizer basebenzise. So uhulumente utsho njalo ke jonga siyabona njalo ukuthi le-omicron le engani yahluphela ezweni. So abantu bathithibela bakwazi ukuthi kumele benzeni umkhuhlane lowo ngoba ukhanya ngazani ungabe uhlupha sibili okunye okumangalisayo. Sizwe njalo kuthiwa ke kulabantu abagula ke umkhuhlane lowo loba ke bahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. So sesakhokha ke labodokotela abatshiyeneyo omunye wabo esikhokhelayo ngudokotela Solwa Ngwenya othi ke abantu kumele belimuke umkhuhlane lo ngoba umkhuhlane lo uyabulala. So ke ucela ukuthi sisebenzise lokhu asithumezele khona sizwe ke ukuthi kambe uthini ngakhonokho ake lizwe ke khonokho ke asithumelezele khona ngomkhuhlane lo uthi sizwe ukuthi uthini udokotela Solwa Ngwenya. Nangu lapho
ninjani ngapho Mahlabe Zulu. Kwamanje umkhakha omutsha owe-omicron lo osukhona we-COVID-19 abathi i-new variant kade sakhuluma ngokuthi nxa singaziphathanga kuhle kuzafika imikhakha enje. Nanko-ke umkhakha usufikile. Liyaxwayisa ukuthi lo mkhakha mubi kakhulu kumele liwunanzelele ungaqeda imphefumulo zabantu eziningi kakhulu. Kumele abaningi abangasebenziyo lihlale phansi lilalele ukuthi kuthiwane ngomkhakha la omuthi. Abahambayo njalo emsebenzini linanzelele lezikolo ukuthi umkhakha lo alunompoli ligqoke ama-face mask wona lawo lingaze lasondelelana liphefumulelana eduze. Ngoba umkhakha le izuzakala umuntu nxa ekuphefumulele eduze kwakho. Limekhatshana lingaze lasondelelana. Uze umkhakha lo ungalibambi njalo libe lokhu ligeza izandla lokho sikuthi hand sanitizing.
Ye uyakhuluma khonapha jonga ukuthi abantu basanitize bayenze khonokho ke okumele bekwenze okwafakwa ke i-World Health Organization. So he's talking about what people should do to prevent contracting COVID-19. So one of the issues he says remember to follow all the guidelines. Sanitization is one of them. So we just call it sanitizing people's hands and all those kind of things. So it's very critical according to him. And social distancing too, he says people should do it. Let's hear more about what he said.
Liyazwa njalo ukuthi amanye amazwe asevalile ukuthi abantu bengahambi ngoba lo umkhakha ukhanya wethuse abantu abaningi emhlabeni. Yiwo umkhakha abantu kade sikhuluma ngawo ukuthi nxa singaziphathanga singagcina sifika kule ingozi. Ingozi le engabe sikiyo injengale ingozi eyabonwa ngobaba ngo-1918 ababeyithi Fraser. Yikho ulibona amanje amazwe segijime avala ukuthi abantu bengafiki ngoba i-coronavirus virus le isitshintshile singomunye umkhakha onamathelayo masinyane umemetheke. Yikho babonile ukuthi kungcono bevale abantu bengahambi.
So here he's talking about the temporary stoppage of people from going from certain countries, from let's say Southern Africa to various nations. He says, these developed nations are very worried about the Omicron SARS-CoV-2 because they think that is spreading very fast. And according to him, it's okay for the borders to be shut down in certain countries because at the end of the day, it's a question of how to prevent the spread of COVID-19. So he went ahead and said this as well.
Umkhuhlane lo Mahlabe Zulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga umkhuhlane ozabhidliza imphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma lilalele okukhulunywayo ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu njengoba libona amanye amazwe ethukile. Utsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi linazelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho sikutsho ukuthi abantu besiyahlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu. Siyabonga kakhulu, silifisela impilo enhle.
So, Jonga, according to Professor Solo Ngwenya, it's very, very critical for people to avoid crowds. Because he says, you know, going to crowds is a very dangerous thing because this thing is airborne. So, you must avoid at all costs going to places where there are large crowds. So, it's really encouraging people to avoid that.
Mm-hmm.
Over to you.
Wangu wadiwa wateri manzwa wanga wachitaura hapo ndi Professor Solo Ngwenya Dichiremba mkuru pachipatara chumpilo kubulawayo wanga wachitanangura maipiro akaita utachua na we Omicron na hilo denda racho re COVID-19 wachitaura kuti kungo sichengeteza nukutera mitemo ya katarwa ne WHO ndo chini chuumbe watini ranyaye kuti kana chikwanisika wano tisango enda shunga na mzimbo zinenge zichinge dzakaungana vanhu vakawanda nekuti utachiona uri kuwanikwa mu kufamba kunenge kushita mhepo patinotaura paye kana pangava pakuimba kana chii tine tumate tumwe tudiki twatisingatoona tunobuda tunenge tichitakurwa nemhepo tuchiendawo pane miromo yemumwe pamhino maziso pemumwe ndokutopararira kunenge kushita utachiona ihwo saka vari kukurudzira kuti kana zvichikodzera tisange tichienda munoungana unganwa kana tamanikidzika kuti tinge tichienda imomo topfeka mamasi nekugeza maoko nekuchedzera mitemo yekusiya madaranganwa kana kusiya mikaha kana magepu tisagara takabatana tiite ma 6 feet apart aya kids.
I think we also have Rusike. Can you introduce him to the people?
Ndizvozvo kids, tina vaitai Rusike vanove mukuru wesangano recommunity working group on health tichinzwawo hurukuru yataita navo pamusoro penyaya yekuwanikwa kwe kana kuti yekuziviswa nehurumende kwekuti munyika mane fourth wave yedenda recovid-19 kids.
Varusike, takanzwa gurukota rezveutano vari mutevedzeri womutungamiri wenyika vaya Constantino Chiwenga vachizivisa nyika kuti munyika mava fourth wave yeCOVID-19 chinove chinhu chamava magarawo muchiyambira ini sesangano kuti vanhu vakasangwarira fourth wave inopinda munyika zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Ndingati isu yedu hatisi kushamisika nekuda kwekuti nyika yasangana nedambudziko refourth wave. Hongu tiri kuona uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 especially musvondorapfuura irori hwanga hwakwira zvakanyanyisa asi hazvina kutanga musvondorapfuura irori. Ndingadayira kuti tanhu veruzhinji takavarayirwa zvakanyanyisa veruzhinji tisisateedzere matanho aya ataira matitaura ekuti vanhu ngavazvidzivirire kunyanya-nyanya nhau yekutekwa kumamaski nemazvo nhau yekugara madaranganwa nhau yekukurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa avo vari kukurudza. Saka isu yedu hatisi kushamisika kuti nyika yasangana nedambudziko guru rekurwisana ne-fourth wave yeCOVID-19.
Iyo fourth wave iyi ine musiyano wakadii nemamwe mawave akambobatawo nyika?
Ndingadai kuti tikatarisa fourth wave yatava nayo yezvinezvi yatarisana nevharieti idzva riri kunzi Omicron iro ratatarisana naro iro riri kunziwo zvekare rine ukasha hwakatekwa kariri tichienzanisa nedelta varieti yatanga tichirwisana nayo iya uye dambudziko rinoita nderekuti panouya varieti itsva tinenge tisina dzidziso kana ruzivo rwakakwana kuti zvichazenge zvichifamba sei uye rinopa njodzi yakanyanya kumira sei uye tikade kuti varieti riri kuyawo zvekare tatarisana nehorodhe yenyuwere nekrisimusi sezvakangoitikawo zvekare pasecond wave. Second wave yakauya gore rapera nguva iyoyi yatiiino yakangofanana imwe apo tanga tatarisanawo zvekare nehorodhe yekrisimusi yenyuwere apo tinoziva kuti veruzhinji tichazenge tichifara tichipembera horodhe dzimwe nguva tichifarisisa tichitadza kana kucherechedza matanho aya anenge akataurwa aya maringe nekudzivirira kana kurwisana nedenda recovid-19.
Mushure mekunge hurumende yazivisa nezve-fourth wave pane shanduko yamungatarisira here kubva mune veruzhinji kumaitiro avanga vachiita mungaona here vachiita kutirimuka kuti regai tidzokere munzira dzekuzvichengetedza kwaane fourth wave.
Chekutanga chatinenge tichinyanyotarisira ndechekuti veruzhinji vauye neuwandu hwavo kunyanyanyanya munhau yekubayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 sezvo zvakaonekwa kuti vaya vanenge vakabayiwa vanenge vaine dziviriro iri nani tichitarisa kune vaya vanenge vasina kubayiwa. Chouyawo zvekare rufu chairwo runotyisa uye hurwere chaihwo hunotyisawo zvekare saka tinenge tichitarisirawo kuti veruzhinji vaka zenge vachi ita mararamiro anoenderana nechenjedzo yavanenge vachipiwa uye nechikoo zvekare kuti ndinokwanisa kurasikirwa neupenyu kana kuti ndinokwanisa kubatwa nedenda iri ndokusvika pakuzorwara kana kurwarirwa nemwana kana kurwarirwa nemhuri saka izvozvo zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichitarisira kuti zvinogona kuisawo pfungwa dzekutya mune vanhu kuti nokuda kwokuti vazhinji hatina zivo rakakwana munyaya yevharendi irori rinotaurwa reomicron rinoi saka izvozvo zvinokwanisa kuisawo kutya mune ruzhinji zvigobatsirawo zvekare kuti vave vanotevedzera matanho ese ari kutaurwa ekuzvidzivirira iwavo.
Yes, Tonga, there you are.
Yes, Gift, that was Mr. Itai Rusike, Director of Community Working Group on Health. He was talking about the fourth wave. He says, as an organization, they were not surprised to hear that there is fourth wave in the country because there was too much complacency amongst Zimbabweans in the country. And he is encouraging people to go and get vaccinated, especially those who are yet to get their doses. He says that way it will help to protect others from contracting this virus. And just like what Professor Ngwenya said, he's urging Zimbabweans not to go into crowded areas and also to adhere to WHO regulations.
Yeah, loge utokotela Rusike, utokotela Rusike ukhangela ngakhona ukuthi okukhangabhekane labantu abatshiyeneyo singathi ke ngumqondisi wecommunity working group on health ukhangela ke ngezempilakahle. So ke uthi abantu njengakhona ukwethulwe ngusola Ngwenya usiphetha mfundo uthi akumelanga ukuthi bagudlane labanye kakhulu ngoba kuyahlupha lokhu imkhuhlane lo uyanamathela nxa abantu behlangana bebaningi so kuthi hhayi ningakwenzi konke lokhu futhi njalo kumangalisa ukuthi sokumemetheka i-fourth wave kwezimbabwe ngoba kukhanya ngazani-ke abantu kade sebelahlela katshana izayeka lokhu amamaski lawa bengasanaki kangako. So we are lucky that we have as a Jesus Banda as well in Bulawayo. We have been talking to different people about what is going on in their lives during this kind of pandemic. So, and with the fear of the Omicron SARS-CoV-2, so people are very worried, Chonga. Some have lost businesses and so forth. So he went to a certain family and asked them about what they are facing. Here's what they say.
Linjani mami kambani?
Mina ngugesini mpo.
Yebo mpo. Eh. Uhlezi lapha, uhlezi lapha. Abantu bakho lapha?
Yebo, ngabantu abami.
Lo mbani?
Lo ngurifera shumi.
Lo ke?
Lo ngusintu yangu.
Okay.
Labazulu.
Labazulu. Siyezwa ngalo mkhuhlane omutsha othi usukhona. Abantu bevale bathi abasasebenzi. Wena uthini ngawo?
Mina ngibesizishuwa ngilosile. Asikwazi nokuthi sizathini. Lokhu labantwana anti ayibakhona le mazweni e-South Africa.
Ucandi babuye.
Besikhangelele ezimnandi ngekhisimusi. So sesibonga ukukhuleka ukuthi uNkulunkulu ungenela abantu kube lotshintsho abantwana bebuye siyakufa ngendlala.
So wena ubona njani okwala ukuthi abantu bavalelwe ubona nganasiyo into enhle le?
Ngingathini njengobana abazinga umkhuhlane bethi bavala lami ngiyabe ngingalapho
engingabo. So wambona umuntu obulaye khona?
Ngizwa bethi hayi bengingakambuli.
Kodwa siwahlatshwa yini wena?
Ye hayi mina sengahlaba zombili.
Urebeka wahlatshwa?
Ye.
Ye?
Ye ngahlaba.
Uyezwa yini umkhuhlane lo wena uthini ngawo?
Hayi ngiyawuzwa sibili kodwa angaze ngiwubone kuseni ngobulawa yicorona yakhona ukuthi kuhamba njani angilalwazi kangako ngawo.
Kanti manje-ke ikhisimuzi ayidlala thina abasegole bengasabuya ekhaya.
Hayi vele sizubuhlungu kakhulu ngoba vele besesilona imthini.
Hey. Njengalodla kakhulu lo bese usololile la umphimbo.
Yeah, hayi asikubalile sentu ukuthi sibe laba.
Lokufuna
iChristmas family njengoba kumele kube nefamily.
Ngicela nophuma wena lezenda.
Hayi la ngesikhathi sise singakho.
Bose ngaphe gole.
Hayi sesiya kubo Mozambique.
Usho.
Eh.
Akunje business oyibuye lo nganani kona?
Injani?
So uyibulele ngani lockdown le business?
I-business waba abantu babesesaba ukuphuma phandle njalo babesesaba lokuthenga izinto esabe sizithenga ezicanga ukuthi zibe-COVID.
Lawo futhi ohambe Mozambique?
Hayi.
Ubona ungala? Ngai pumtana ikonde Mozambique na la uchalo varo.
Hello ngai yekela ngikukho kunye ngithi inkosi sikelela khona ngale ngokwaziyo.
La yoma phela vele Mozambique
la. Yeah, la yoma.
So kulempahla la.
Lapha kulempahla.
Hey.
Kulempahla.
Impahla lezi ukuthi azivela ngapi? Lithenga phe Mozambique ngapha khona.
Yeah,
I'm telling you, I'm telling you. Oh, I'm
telling
you. Hmm. What about the one I'm imagining? Hmm. You know, when I went to a running, but I was like, I'm going to go to the quality of the China. I'm going to go to England, I'm going America. This is very cool.
Yes, one of the cleanest living passes up for
second hand,
alone can't clean this.
Mandi pila ngano na mama na?
Na huko kuna kubuchengiza mateja wana.
Hmm.
So, haa, kule nyusu kui business, si pali, si hae, njali ngenizi.
Okay. Njali ngenizi. So, wena wende nga kara di chile kuru mende, laba akipe doku izi mwuma lezi. Ezi vare ya.
Ah! Singabe simhambele phambili.
Selibubukela
ndazi. Sasibukela nje sonke hayi sizabona ukuthi kuyaphetha kunjalo.
Mhm.
Kodwa hayi sithele nje.
Hayi
umkhuhlane lo. Hayi usiniso kunyokuye sasijayele kuluphi.
Mhm.
Mhm.
So lapha kumile so mabhele lahlala kuphela.
Ayahlala nje. Phela ungazi ukhuluma libeke lapha lethena lithali la. Ngisho lo yedwa umuntu obuya ethi ke ndoda. Abantu abalamali asazi kumbe ivalwe ngumkhuhlane kule yama lockdown.
Abantu abasebenzi.
Abantu abasebenzi. Abantu abasebenzi. So imali kayikho.
Wena ke ni phiko wenza nempilo?
Hayi thanks awona mabhele.
Elimthumayo lo.
There you are, Junga. So that's a family which is surviving on selling second-hand clothes. And they're saying business is very, very low. Because one of the fears that they're expressing is, you know, people are even afraid of buying these clothes.
The old, they used to clothes.
That's right. They're saying maybe they're contaminated. So they're losing money because of that. And secondly, people, according to them, don't have money to buy clothes. Even second-hand clothes. So they are saying the situation is really, really bad. And at the same time, they were expecting some relatives to come from South Africa, you know, brothers, you know, sons and daughters. But this time around, it seems it won't happen because the government has put some regulations in which when you are coming into the country, you need to be checked of COVID-19 and all these kind of things.
And the possibility of being quarantined.
That's right. So they are saying... They are going to have a very tough time this time around during the festive season. So these are some of the things that people are actually facing. And we are happy that Ezra Chitsanda is actually bringing out, you know, some of these concerns that people are facing.
Ndizvo zvo tanzwa kune mhuri iri kuvulawayo vari kurarama nekutenga mabhero embatya dzakashandiswa dziya dzinonzi nevamwe used clothes. Wachenda kana watu kumikambo ya kasi ya nasi ya kuMozambique tangu wa shitara watu wano zoana kupa kuMozambique asi wano zitorera kwa mutare wazo wea wachitengesa mwenyika zinu warukute hakuna kana munu mwechetaru kuya kuno chenga zinu shinige zirukuti netei nekuti wana wana mari uye wame wanenge wane kakushika kwa kungo funga otisezo zini mbashka za kambo shandiswane wame zinu kuna kunge zine utachwana we COVID-19 uye waruta nisirukuti muri zaadzi chifana kutubwa South Africa ama nesha mwari vange wari pamwechete mguwa inwe zero rekisimus wangu na ukundika na kuhuya mnika ninyo ya mitemo ya kazikwa kuti wano wanengu wachipinda mnika wangu wachifene kwa COVID-19 PCR testing kana kwenisikwa kukwarantini wachino gara uo gato kuti mazua gumine mana anupera zero rekisimus runupera mustat masangalani ama nesha mwari Gibbs.
Yes and at the same time I think we are discussing another very important issue here concerning the death of human rights lawyer Teo Mavhinga, who died at the weekend. He passed away in South Africa. So there are some details that we need from the family members. But according to his brother, he actually died in South Africa, and they are making arrangements for his burial in Harare. So now we are joined by Professor Rikim Konza, who is in South Africa. Welcome to the program, sir.
Thank you very much, Mr. Nkomo. Good evening to your viewers.
Today is Mr. Gibbs Dube.
I'm happy I look like Dube.
Gibbs Dube.
Oh, sorry, Gibbs.
No problem.
Gibbs. Wonderful.
Yes, Joga, go ahead.
Yes, Professor Mukonza, you are one of Mr. Jehama Vinga's friends, and we understand that you are running around in South Africa trying to make things work out there, working together, assisting the family here and there. May you update us on the status of the funeral?
Go ahead.
Thank you very much, Mr. Remiri, for this opportunity to come before your listeners to share some information. Indeed, I am one of the many friends that probably before I even go there, allow me to pass my condolences on the passing away of Mr. Jehama Vinga. I want to pass my condolences to first of all to his family, his mother, his siblings, his wife, and his children. Also to his friends and to many other people that Dewa was interacting with, both at a professional and at a social level. It's really a sad loss, one that some of us are really finding hard to, you know, to accept. Indeed, I'm one of the many friends that Dewa had, and his death, as I've already alluded, came at a time when none of us expected it. But we've got to accept it and move on. But it's something that is quite difficult. Yes, there are arrangements, as has been circulated by the team that is organizing amongst us as the Dewa's friends. We have chosen those that are really working very closely with the family to work out, you know, the plans to repatriate the body of our dear departed friend. There are quite a number of, you know, things that have been, you know, organized. Maybe the first thing is there are certain details that I'm not at liberty to share because the family is still to make decisions. For example, details about what really was the cause of the death. There is still a process that should establish that, and we are waiting for due process to unfold. But as that is happening, as the family is making decisions about that particular aspect, we have worked with the family to make arrangements to commemorate this great life of Mr. Mavinga, such that today, Monday the 6th of December, from 7 to 9 p.m. South African time, we are going to have a memorial service where, you know, people are going to be allowed to, you know, share. Those that would have been selected are going to be allowed to speak. And the program also tells us that tomorrow we're going to have a similar program, same as Wednesday. So the other aspects are going to be unveiled as time goes on.
Yes, hold on there. Let's bring in Dr. Mento Nyashano. I'm told he wants to leave because he's attending. He wants to attend an event. Welcome to the program, Dr. Nyashano.
Thank you very much for having me. Thank you, Gibbs.
I know that you know so much about Jehama Vinga. So what can you say about him as a person and as a professional?
I must say, I'm really shocked. I learned of it very, very late. And what I would say, Sekuru Dewa, Moyondizo Mavinga, was a brilliant lawyer, a human rights defender, a person who was selfless, very, very approachable, and a person who had the people at heart, a person who has actually spent most of his time fighting for the rights of the people, not only in Zimbabwe, but across the globe. So I say it is a great loss, not only to the Dewa family, but it is a loss to the international community, to the people of Zimbabwe, and to the academic world as well. So this is definitely something that has struck the community. In the eyes of Ubuntu, it's a loss of what the village has always worked to help them in future. This is really, really a deep loss.
Yeah, if you may just hold on there, let's hear from Joseph Chuma of Zanupil.
Maginga, indoda esihlangane kuplatform naleyi Studio 7 okweminyaka ethize siphuma enhlelweni ezishiyeshiyeneyo lapho besibamba udaba lweZimbabwe, udaba lwabahuquluzi benotho ibiyindoda elombono otshiyeneyo sibili, kodwa into engiyikhwabithe ngayo ukubana ebele nhlonipho, besihloniphana noma singaboni into ngokufanayo, besingakazi sithethisane besile, besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi, indlela eyenza ukubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana, sezisile mhlawumbe sikhubazene ngabo besho kumele silwe. Ibiyindoda evumayo ukubana hhayi umbono wakho ngiyawuzwa, nxa ngiwubeke kuhle layavume. Silahlekelwe-ke kakhulu indoda enjalo. Okuningi siyakwazi ubana uNkulunkulu uyakhulumana into yonke ngesikhathi sayo. Ngiyabona esake isikhathi sesitshayile, umngcelo wakhe sowufikile. Kwakade sikuphela sesingakutsho ukubana sithi silusizi kumuli yakomavinga, sikhala labo ndawonye. Ngiyabona the Studio 7 emoli ye-Studio 7 yonke sikhala labo ubana sithi kona namhlanje sithi hamba ngokuthula kuyamavinga lusebenzile uqedile wakho umsebenzi sizakulandela lathi. Ngiyabona.
So that is Joseph Chuma, and I still remember the time when we would bring here in this show, you know, Joseph Chuma and Dioma Vinga and others. And he says, I used to respect his opinion. And I'm sure that even if we met at a beer drink somewhere, we're not going to exchange blows. Because Dewa's views were straightforward. He was a man that knew what he wanted. He was a man that knew his job inside out. So if these are words from an opponent, what do you think, Dr. Nyashan?
This is very, very great, and it actually shows maturity in the political discourse of Zimbabwe, not only Zimbabwe, about the people of Zimbabwe, and how we also exchange our views. And I think this should actually be a lesson to those who actually bring violence in politics and say, when we are exchanging ideas, we are trying to better our community. My perspective should not be seen as an enemy, but people should exploit the advantages that exist in my perspective. And on the other side, I should also listen to what the other side is giving. And a fusion of all these two ideas can bring us forward. And this is actually maturity that we have always looked for in our country. And I hope that a lot of people will only not talk about the good of somebody when they have been taken. But we need also to appreciate ourselves during the lifetime and exercise those things that we are saying now, that we respect what one of us is saying. And I think this is very great.
Chonga.
Ongu tinoti tine urombo se Studio 7 ku mwiri kwa mavinga shamwari dzavo sangano rawo re Human Rights Watch nevose vavaishanda navo tinoti tiri kuchema nemi pamwe chete nekurasikirwa nava mavinga tinotendawo zvakare Dr. Matthew Nyashano kuve pano pachirongwa muchikurukurawo nemabasa aitwa nava mavinga mukushanda neveruzhinji tanzwa mumwe vanhu vatupura vataura va Joseph Chuma ve Zanu PF vataura kuti aiwa vamavinga vanga vari munhu wekuti kana dai musina muono mumwe chete muchiona zvakasiyana vanokutsanangurira maonero avo nenzira yakanaka ine ruremekedzo zvimwe chete onaye vachuma vakati aiwa munhu andairemekedza zvikuru nekuti anga achimira nemaonero ake asi achiremekedzawo maonero evamwe ndonyaya iripo tinotendawo zvakare Profesa Ricky Mukonza kuve pano pachirongwa muri mumwe vakashanda navamavinga mumabasa akasiyana siyana uye muri shamwari yavamavinga tinotenda zvikuru kuve pano kwamaita ndomboenda kuna Profesa Mukonza vanyashano vachimbotura mafemu tinoziva kuti upenyu hwavamavinga hwanga huri upenyu hwekushandira veruzhinji kwete Zimbabwe chete asi vana vemuAfrica zvikuru kuchamhembe kweAfrica tine mumwe mutauri anga achitaurawo kuti vanga vachizvipira kurwira kana kodzero chaidzo kutyorawo kodzero dzevanhu kuti zvishande zvichiitika munyika yakaita seEswatini munoti nemabasa iwayo
vamavinga mabasa makuru anoda kuremekedzwa ndachitaurawo nemumwe masikati anhasi ndichiti generation imwe neimwe ine magamba ayo tine magamba akada rusununguko rweZimbabwe vakaita basa rakanaka asi taane magamba akaita saivo vamavhinga ari kuita zvinhu zvinobata upenyu hwevanhu kunyanyanyanya avo vari kuzasi zasi vanogona kunge vasina vakawanda vanovatarisira izvi zvataurwa nemutauri ataura kuti vamavinga vaimirira vanhu ndinopupura pachokwadi kuti ndo zvavaiita zvechokwadi handisi ndoga pakupupura ikoko mukaenda kumasaisai pangava pafacebook kungava kutwitter munoona huchapupuwe zvandiri kutaura izvi vamavinga vakanga vachiti vakanzwa kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka pakutyorwa kwekodzero dzevanhu kungava kuSwaziland kungava kuBotswana mungava muno muSouth Africa chaimo vaiisa mira vaitotsvaga vainzwawo fona kuti Ricky Shamwari une nhamba here dzemunhu anga andikonekte kunyingirikini kubato rakati rakati rekuSwaziland tione kuti tingabatsira vanhu ava sei chandinoda kuti nditaurewo semunhu ane makore makumi maviri ndazivana navamavhinga ndechekuti uyu mweya uyu hauna kutanga nhasi vamavhinga vakanga vari mutungamiri wevadzidzi paunivhesiti of Zimbabwe vanga vari purezidendi weSRC yenguva ya1999 to 2000 ipo pavanga vari purezidendi mweya iwoyo waingouona mweya wekumiririra avo vari kuzasi zasi vadzidzi vakanga vasina vanenge vaine kodzero dzavo dzatyorwa vasina anogona kumira navo vamavhinga ndivo pavaiwanikwa ipapo pamwe chete nevamwe vavo vakanga vari muSRC saka mabasa aya mabasa anoda kuremekedzwa vakandemiri mabasa ekuti hatifani kungoatora semabasa nhando mabasa anoda kuremekedzwa zvikuru ndegai ndimirire ipapa ndipewo vamwe mukati
aiwa ndinotenda zvikuru Profesa Mukonza regai tinzwe kana Dr. Nyashano vachiri pedyo kana kuti paine vamwe vari kupinda muchirongwa Dr. Nyashano ndofunga manzwa zvataurwa naProfesa Mukonza imi manga muri mumwe wevanhu vanga vachimbogara navamavhinga kuBritain kwamuri ikoko muchionawo mashandiro avanga vachiita kuburikidza nekusangana mumaplatfomu akasiyana siyana zvii zvamunganyatsotaura kuti vamavhinga vaiita uye zvavachazivikanwa nazvo muupenyu hwavo
ndinofunga kuti vamavhinga vachazivikanwa nekumiririra kodzero dzevanhu vasingatari semunhu kuti anobva kupi sekutaura kwaitwa na Professor Rukonza. Vamavhinga kana zvinhu zvikashata kuSwaziland, kuSouth Africa, kuBotswana, kana imomuno muUnited Kingdom, vaiwana kuti vaitsvaga kuti vangaisa voice papi rekuti ringe richiratidza kuti kutsutsumwa kwevanhu uku hakunenge kuri kunoda kuti kutariswe nezvazvo. Vamavhinga vanga vasingori munhu wekuti unoti vakangomirira izvi basi. Anga ari munhu wekuti pakutaura naye chaiko chaiko, munhu akanga akasununguka, aiziva kutaurawo nevamwe, aiziva kukudzawo vamwe, aizivawo kuti anobatsira sei vamwe. Ndinofunga kuti tichitarisa mabasa avamazinga atarasikirwa zvikuru nemunhu anorwira kodzero dzevanhu, ende ndinoti tine urombo kumurie kwamazinga nezvaitika. Vamazinga vachange vachisuwiwa nevanhu vakawanda zvikuru. Ndingapedza zuva rese ndichitaura nezvemuchinda uyu. Muchinda akanga akashinga kutaura zviri pachena zvekuti anga asingatye munhu kana kuti akamira sei. Akanga achitaura zvinoenderana nezvaari kuona, uyezve achitaura zvinoenderana nezvekuti munhu akadzvinyirirwa asunungurwe.
Thank you very much. We also have some messages from different people who worked with Mavhinga. One of them is Nabuto Mapena. He is the chairperson of the Zimbabwe Community in South Africa. Here is his message.
Ukudlula emhlabeni kukade wa Mavhinga usichiye sikhathazekile moyeni besingacabangeli ukuthi into engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso. Lapho izonane zaseZimbabwe zincitshwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa, lapho abatshayeli bamaloli behlaselwa yindoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapho eSouth Africa. Yikho-ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusishiye sikhathazekile enhlizweni. Sithi umoya wakhe awulale ngokuthula, sidlulisa amagama enduduzo emulini yakhe kubangani bakhe lalabo bonke kade sisebenza nabo.
So according to Nabuto Mapena, they used to work with Mavhinga in terms of immigration issues, and he's saying that he was a diligent guy. He used to work so much for the betterment of society. We also have another person who sent us an audio, and that is Evangela Ngobe. He is a human rights defender. He is in Bulawayo. So let's try to look for his message. Here it is.
Ukudlula kukadwa Mavhinga emhlabeni kuyinto embi kakhulu ezwisa ubuhlungu. Ngumuntu mina personally engisebenzelayo, esisebenze sonke silwela amalungelo abantu isikhathi eside kakhulu. Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo, elwela amalungelo kuso sonke isikhathi, kazange walukhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi. Umuntu okade engalwazi ubandlululo nxa kusiza emalungelweni abantu, amalungelo abomama, abobaba, konke kuye bekufana. Silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni, silahlekelwe isizwe, silahlekelwe i-Afrika, ilahlekelwe i-Human Rights Watch, balahlekelwe bonke abantu emhlabeni.
So according to Evangela Ngobe, Tewa's death is a loss not only to Zimbabweans, not only to the Zimbabwe lawyers for human rights, not only to all Zimbabweans, but to the whole world. Mm-hmm. So he's saying he was a great man, he was a man of great vision, and at the end of the day, he never ever discriminated against people. So he didn't mind whether you're coming from Macheteni, you're coming from Dotito, you're coming from Mutare or Karipa, you can mention everywhere. So he says they would approach things according to the way he sees them, as a lawyer, and that was it. He would even attempt to speak in Ndebele. I still remember one day when we
were. I remember that, yes.
That day. So he actually changed and started speaking in Ndebele. And I was surprised that he understood the language and he could speak. And he had a deep accent, though, Zulu accent. So we used to laugh about it. And, you know, every time from then onwards, I used to speak to him in Ndebele and not Shona, you know. He would say, no, I want to learn more.
And yeah, that's.
That's right. And that's how some of us learn some of these languages. The moment you speak that language, that's how you catch up with the owners of the language. So we still have Dr. Matthew Nation.
That's okay, Gibbs. You know, I was also talking to Mr. Dennis Juru of the International Cross-Border Traders Association. He was supposed to also have joined us here on the show. I think he was having problems with his network. But he was telling me that there's a deep gap created by the passing on of Mr. Mavinga. Mm-hmm. He has left a very big vacuum, not only for Zimbabweans, but for Southern Africa, if not the world, because there were many people who were also learning from what he was doing in Southern Africa, and they were also doing that in their regions. So it's not only a loss for Zimbabweans or for Southern Africa, but for many regions of the world.
Yes, and we understand there is a Moyo Solidarity Fund. Maybe Professor Mkonza knows something about this Moyo Solidarity Fund. Know anything about it?
Yes, indeed, there is a Solidarity Fund that we have initiated, and I actually have details of people that where the funds are directed at. For example, in Zimbabwe, we have Mr. Itai Zimunya, who I'm not too sure if I can give the phone numbers right away. We have Mr. Itai. Mr. Itai Zimunya, who can be contacted on +26377 22 88605. Then in South Africa, we have Mr. Otto Saki. Mr. Otto Saki, we gave his account number. I think I wish all this information available to Mr. Kandemiri so that he can share with the public. Then in the United States of America, we have Mr. Freeman Chari, and the details of how people can move the cash to him given. In Australia, we have Mr. Henry Jaji, and also the details are there. In UK, we have Mr. Brighton Mutibuka. The details of his details are also there, and people are free to make contributions to this fund. Primarily, the funds are going to be used to cater for the cost associated with the funeral. If there is anything will remain after that, then I think decisions will be made as to how it will be used by the family. I think those are the details that I have.
And I'm told the ultimate goal is to have some remembrance kind of thing for Tewa in terms of the human rights issues.
Correct. That's the ultimate goal. But for now, we have this immediate challenge that we need to ensure that we give him a befitting send-off. So that's why I mentioned that. But yes, you are correct. Beyond what we are facing now, we would want to do something a long-lasting, poster that to demonstrate that Dewa was the hero that he was.
Ndokumbira kuti Professor Mkonza mungodzokororawo mashoko iwayo nerurimi rwamai kuti pane homwe yamuri kutaura iyoyo nenzvimbo dzekuti vanhu vari pakati vanogona kunge vachiisa mari dzavo vachipa kuna ani nekuna ani.
Maita enyu akandemire hongu tine homwe yata kuda nayo seshmari zamshaka budi wa mavinga uye tishanda pamwe chete nemhuri yekwa mavinga tendera na kutitite home iyoyi tikati isusu vanhu shamwari dzadhewa dziri kwakasiyana siyana dzimwe dziri muZimbabwe dzimwe dziri muno South Africa dzimwe dziri kwakasiyana siyana saka nokudaro vari muZimbabwe vanogona kubatana nevanonzi vaitaizimunya vaitaizimunya vanobatwa panhamba dzinoti +263 77 22 88 605 ndo panobatika vaZimunya vari kutibatira homwe yedu vari kuZimbabwe muno muSouth Africa tiri kubatsirwa navaAutosaki vaAutosaki vatipa ma banking details avo kuStandard Bank namba dzema bank dze account yekuStandard Bank yakapuwa navaSaki inoti 100 95 033 112 ndo ndofanotaura ndichikasira saka ndichapa vashamarari vedu information iyoyo but ku United States of America tina va Freeman Chari vatipawo matales avo ekuti mari inofambiswa sei kuti isvike kwavari vagozounza kuhomwe yandataura Australia tina va Henry Judge vajaji vanobatika panhamba dzinoti +61 452 020 975 ndo panobatika vajaji kuAustralia vese vari kuAustralia munobata vajaji kuUnited Kingdom tiri kubatirwa homwe yedu navaBrighton Mtebuka vaishanda navamavinga magweta ese vanobatika panhamba dzinoti +44 78 52 344 915 saka ndo vanhu vari kutibatsira kuti tiunganidze mari yekuti chekutanga chatoda kugona kuita kupa vamavhinga tivaendese kunzvimbo yavo yavachanoradzikwa neruremekedzo runoratidza gamba ravangavari asi pamberi apo tanga tichida kuti tigozoitawo chimwe chunhu chinoratidza kuti vamavhinga vanga vari gamba kudzivirirwa kwezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu mudunhu rese reSouthern Africa saka ndo urongwa huripo asi pari zvino takanangana nekuti tigone kuradzika hama yedu neruremekedzo ndokunga ndapa madetails ane chekuita nehomwe yandataura ndinotenda
ava tinotenda zvikuru Professor Mkonza
siyamuzwa ke uprofesa Ricky Mkonza lapa kukhuluma ngakona kunge sokubunjwa isikhwama okuthiwa ke yimoyo solidarity fund esokuthi ke kubuthaniswa imali kwenzela ukuthi umavhinga ayebekwa ngemfanelo ukuthi umavhinga ngoba yindoda ekade iqakathe kokumangalisayo njalo kade ihlonipha konke okwenziwa nguZulu so ngakho ke kumele ukuthi ke ayebekwa lapha bekwa khona ngemfanelo njalo kukhanya ukuthi kuya ngaphi konke lokhu kuba nguye so ke I think we are almost coming to the end of the show Jonga so let's bring in Robert Ndlovu who is actually in telecommunications he's the next expert this guy used to work for Google and is in Zimbabwe right now so he wants to tell us a bit about something that is a little bit different from what we are discussing here so he's been going around the schools installing you know some computer networks and so forth and he says this is the best way maybe of beating Omicron among communities especially when children have access to telecoms welcome to the program Mr. Ndlovu so I think he's a bit stuck there I think we've got some bit of network issues so kwa jonga
Gibbs, thanks. Kwakuna Professor Mukonza. We heard from Professor Mukonza, who was explaining matana orbita se shamari ekunge vachi batsira mukuona kuti shamari yao vaju ama vinga wawana remekezo rwaka kwana rwekuti vange vachitakurwa kuenda kunoradziswa kumusha nezvimwe zvose zviri kutarisirwa. Chinhu chikuru chatinoita Gibbs kuti muupenyu hwedu tinofanira kunge tichirarama tichisiya mark yekuti vanhu vanoti aiwa izvi ndo zvaiitwa naningi, kana ukanzi nhasi hauchisipo vanhu vanosara vachikuchema nekukuremekedza sezviri kuitwa kunava mavhinga.
So what should people remember Tewa for, Professor Mukonza?
Thank you very much. You know, I was reflecting on this very issue earlier on to say when I look at a person of Dewa's stature. Now, the first thing that I realized, Mkoma Gibbs and Mkoma Jonga, is that, you know, when you are working like Dewa was doing, I don't think he really understood the impact that he made in people's lives. I also, as a friend, did not really imagine that Dewa had made such an impact. It is only now when people are sharing their experiences, are expressing their loss, that I say to myself, this man really worked. But what would we remember him for? Number one, we would remember Dewa as a courageous man. He had the courage to confront systems that were working against people, particularly against poor people. He had the courage to challenge systems that were oppressive to, you know, people. Number two, Dewa would be remembered as a person who was forthright in his views. You would not guess what Dewa meant or what position Dewa stood for. He was somebody who was quite open about where he stood, and he did not care that much about the consequences that could befall him for standing in certain positions. Mm-hmm. So that aspect was something that the other thing that we would remember Dewa for, something that has already been alluded to in this program, and also I saw it in the post of the Director of Communication for ZANU-PF, Mr. Tapazwa Mgwadi. He said, look, I would differ with Dewa on many aspects, but I can't take away one. That is, he was a man who respected others despite differences in opinions. And this speech is not something that, you know, started now or something that just came up. He started it even when he was still a student leader. I, for one, was at some point, you know, on the other side, supporting a rival candidate, Dewa Mavhinga. But we would find time to talk despite being in different camps. So there were aspects. The other important thing that also I think I would end with, because there are many things that one could say about Dewa. An important thing. Dewa made the impact to people's lives, despite him not holding any political position. And I know there are people in Zimbabwe and elsewhere who are waiting to be MPs, who are waiting to be presidents in order for them to make a difference in people's lives. But I'm saying, look, we have an example in Dewa Mavhinga of somebody who did not hold any political position, but was able to make a difference in many ways that we are hearing from those that testify. So we are learning a lot. Make a difference wherever you are. Thank you.
Thank you very much. I think on that note, we end our program today. We thank our guests this evening, Professor Ricky Mukonza, Dr. Matthew Nyashano, and Joseph Chuma, Mr. Joseph Chuma, who is in the Central Committee of ZANU-PF, Mr. Ngabuto Mapena of Zimbabwe Community in South Africa, and Mr. Evigela Ngobe, who is a political and social commentator. Signing off from Washington, this is Gibbs Dube saying good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri, Kosanganam Zironga, the Studio 7, Notevera.
Good night.